Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu gunyana 14-2016. Vano itaje mitambo vasi uvanosi mujova nezuro vakapambwa kumba kwavo vakazoonekwa varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori. Va promise mukwananzi mutauriri wetaja mukavopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Vatenda ibiti, votaura nezvemamiriro eupfumi zvichitevera kunetsana pakati pemakurukota ehurumende ezvemari nezvemari dzemihoro yevashandi vehurumende. Vaparison Zamara avo vari muAmerica votaura nezvekuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muCanada zvoremekedza vatambi venhabvu vakaita mukurumbira Brian Manuel naBruce Grobler. Muchirongwa cheLife Talk, Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kumuzinda weUnited Nations kuNew York apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kutaura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munoti bata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook yedu ye VOA Shona nekujinya pakanzi like.